vachitaura nestudio 7 shamwari yamuzvare masarira vaostalos ziziva vaudza studio 7 kuti vakakachamadzwa neurwere uhu sezvo vaive vaswera vese.
Linda akatanga kurwara nezuro patakasvika kumba, asi zuva rese tanga tiri tese asina kana problem tiri mutown, asi akazongotanga usiku kuma 7 usiku akazotanga kukotsora nekurutsa, matemperatures akatanga kukwira zvemhando yepamusoro zvekutoti ndakashaya kuti ndoita sei.
Vasizi vavaudzawo studio 7 kuti muzvare masarira vachiri kuongororwa navana chiremba, asi vanoti pari zvino zvinoratidza kuti chipfuva chavo hachina kumira zvakanaka.
Pandamuona makiseni anga aitwa matest eropa akasiyana siyana, ende vanga vachifungidzira kuti aita mainfections pachest, anonzi machest infections.
Vanovizita mulambo vanoti muzvare masarira vanogona kunge vakatapurirwa chirwere vari mujere rechikurubhi iro risina kumira zvakanaka.
Izvi zvetiri kususpekta kuti kufungidzira kwangu kuti makonditions emijere vaita vaiva asina kunaka, magombezi asina kufumigatwa, majere haana kufumigatwa, mune inda, mune dust, mune mweya yakashata, matoilets haana mvura. Izvi zvimwe zvezvinhu zvinokonzeresa kuti pamwe sisilinda vava vasiri kunzwa zvakanaka. Nechest infection itanzwa vana chiremba vachiti vanayo, takutosuspekta kuti iwo majera anenge asina kunaka kuti vanhu vagare imomo.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanogara ushoropodza majere muno vachiti haana utsanana pamwe nezvekudya zvakanaka. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.